tinotenda ministry yehealth veutano neugwaro ravo ravakataura kuti ndavanani vachange vachibayiwa kekutanga. Taona kuti vashandi vemuzvipatara ana mukoti ana chiremba ndo vachitanga kunzi vaite sevabayiwe. Kwozouyawo vanhu vari kushanda kumabhodha edu maimmigration officers nevesecurity vanoshanda neruzhinji vari kunzi vanofanira kuita sei kubayiwa kekutanga ipapo. Kwozouyawo vane zvirwere zvinoita kuti vakabata COVID vanorwara zvakanyanyisa uvo vanotoda kutopinda muchipatara vari kunzi vanonge vachibayiwawo. Kwozouya vanhuwo vari mumaprison.
Vamwe vamataura ava vanonzwisisika vakaita sana chiremba nevamwe vari mumabasa ekudzivirira nyika vari kumabhodha uko vanosangana nevanhu vakati wandei. Kwose zvakakosha kuti vanhu vari mumajeri vange vachibayiwa nhomba iko kusina kwavari kuenda,
nokuti vakanyanya kubatana mumuprison mumajeri nevamwe vari mumarefugee camps vanzi vanenge vachibayiwawo kekutanga. Zvinhu zvakanaka chaizvo.
Hurumende iri kuti iri kutarisira kuti ibaye vanhu vakawanda zvakadii sekunzwa kwamuri kuitawo Dr. Chireka?
Vari kutarisira kuti vada kubaya vanhu vatingati pachirungu 60%, at least 60% yepopulation yedu.
Sei zvakakosha kuti vanhu ivavo vanodarika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vange varivo vabayiwa nhomba iyoyi?
Takwanisa kuti chirwere ichi chinonge chisisina simba rekuramba chichipararira kana tichinge tavaccinate vanhu vakawanda kudaro.
Chirongwa chatanga, asiwo tiri kuona kuti vanhu vashoma ndovaenda kuti vaende kunobayiwa. Dr. Chireka, vamwewo vari kutaura nestudio 7 vari kuti pane zvavari kuverengawo mumawhatsapu zvekuti vasade kuenda kunobayiwa nhomba iyoyi, vachitivo inogona kukanganisa utano hwavo. Uyewo hurumende iri kuti nhomba iyi haisi kumanikidzwa kuti ibayiwe munhu. Zviri kwauri, munoona seiyo nyaya iyoyi?
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu ngavateerere zvavari kuudzwa nana chiremba, vabve pakungofambisa zvinhu mumawhatsapp, zvinhu zvisina kana nematuro ese, zvinhu zviri kungonyorwa nevanhuwo zvavo vasina kana ruzivo, asi vachisiya ruzivo rwavari kupiwa nana chiremba wavo.